Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heye nwa misoro ya nauzedu zanasi chishano kukazi 15-2019. Wanduwe vanu vanonzi vakafira mumugodiwe ku Battlefields musuwe chipiri Maneru unonzi unogona kudarika zana. Urumende ichiti yatara tsaona ise national disaster. Izvo zvichaona mhuri yemufi wega wega ichipiwa churu chemadhora negumbezi pamunhu wega wega. Mutori wenhau dzemifananidzo Zinyange Anthony anorangarira mutungamiri weMDC wekutanga Muchakabu Morgan Tsvangirai nekuisa mufananidzo yavo yaakatora vachiri vapenyu kusvika pakuvigwa kwavo padandemutande rake. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzodzeya zvinofanirwa kuitwa nemutungamiri wezanupf vaEmerson Munangagwa pamwe nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuitira kuti gakava rezvematongerwo enyika ripere zvachose nyika yoenderera mberi. Munyori weZimbabwe Council of Churches vaKenneth Mtata vanoti hachisi chokwadi kuti sangano ravo rine chinangwa chekubvisa hurumende pachigaro sezviri kuburiswa mudandemutande. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa kurudziro iri kuitwa yekuti munyika muve nekutaurirana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.